manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 63 nemumwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri kutanga nemusi wemuvhuro nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati Zimbabwe ine vatambi vashanu chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kuramba huchikwira, zvipatara zvekanzuro yeHarare pamwe nechipatara cheparirenyatwa zvinoti zvichine mibhedha yekuchengetera vanenge varwarisa nedenda recovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati chipatara cheWilkins icho chinokwanisa kutora vanhu 35 chine mibhedha 15 isina vanhu. VaChonzi vatiwo kuchipatara cheNazareth chine nzvimbo imwe chete yePindai Ward iyo ine mibhedha 20 asi hapana varwere veCOVID-19 vati vatambirwa panzvimbo iyi.
Wilkins kune 20 pari mubhedha izvozvo, tichikwanisa kuadmita vamwe vanhu 35. Saka Wilkins asati tambokuta ishe kuti titete nawe munhu ari kuda mubhedha ari kufanira kupiwa mubhedha. Kune imwe mubhedha, kune imwe Pindai Ward inokwanisa zvakare kupa mubhedha. Saka kana munhu achida kupuwa mubhedha angaende kumba, aidha anopedzisa yasara paWilkins kana kuti tinomuendesa kuPindai Ward hakuna vanhu.
Mutauriri wechipatara cheparirenyatwa Valinus Dire vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo icho chine mibhedha 425 chichine mibhedha yakawanda isina vanhu.
Tine mibhedha 425 yeCovid. Pari zvino tine varwere vakaadhimitwa veCovid vanopfuura 200.
Vadhire vatiwo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi rwendo runo vakawanda zvichienzaniswa nenguva yapfuura, asi vakati havasati vawandirwa zvekutadza kubatsira vanoda mibhedha.
Vanhu vari kuuya vachida kupiwa mibhedha vari kuwanda zvikuru tichienzanisa newevhi yekutanga neyechipiri. Tinoda kuzivisa veruzhinji kuti tiri kugashira varwere vese veCovid.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo hakuna vanhu vari kurambwa kuzvipatara, asi vakati zvipatara zvakaita seHarare Hospital zvange zvine mibhedha mishoma zvanga zvoita dambudziko repekuchengetera varwere.
Yes, hapana ari kudzoswa kumba. Yes, hapana ari kunzi hatikubetseri. Vanobetserwa asi mabetsererwo ndoiwayo kuti vasikachana tikuwana zvavanofanira kunga vachiwana kuti vapinde vopiwa mubhedha, vopiwawo kana vechiita oxygen voiswa paoxygen, kana vechiita mavhendireta voiswa pamavhendireta, nekuti zvinhu izvozvo zvinonga zvichishayika ende zvino panonga pasina nespesi yacho yekuita izvozvo zvakakwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 63 vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 2,791 kana kuti 2,870. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 43,421 zvichiteverwa kubatwa kwevanhu zviuru 2,301 nezuro wakare. kushika nezuro hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakange vave mirioni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezviviri nemazana mashanu negumi nevana 1,352,514 vanhu vabaiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevanomwe 664,587 uwandu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzanhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi saramba chichipararira munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Judicial Service Commission kana kuti JSC inoti yaendesa mberi bvunzo dzanga dzichifanirwa kuitwa kuvatongi vematare vakanyorera kuti vapiwe zvigaro zvevatongi vedare repamusoro rehigh court idzo dzaifanirwa kuitwa kwemazuva matatu kutanga svondo rinouya mugwaro rayakaburitsa nezuro commission iyi inoti yatora danho iri senzira yekuchengetedza utano hwevane chekuita neurongwa uhu zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 vanhu makumi matatu nevatanhatu vanonzi vakanyorera kuti vava nemabasa aya apo panodiwa vatongi vapfumbamwe chete pasi pebumbiro remutemo wenyika munhu anokodzera kuve mutongi wedare repamusoro anofanirwa kuve nemakore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore gumi Judicial Service Commission inozoendesa kumutungamiri wenyika mazita evanhu vainenge yakomekedza kuti vabudirira mubvunzo ayo anozotambirwa kana kurambwa nemutungamiri wenyika mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe waWellington Magaya vanoti sesangano avashori danho reJudicial Service Commission iri nekuti kunzwisisa kwavo ndekwekuti raitwa richikoshesa utano hwevanhu ngatinzwei vachitsanangura
danho iroro hatiri shori nekuti kunzwisisa kwedu idanho raitwa richikoshesa utano hwevanhu vakawanda vanhu vacho vachauya vachibvunzurudzwa vanobvunzurudza vacho ende ndofunga munoziva futi kuti bumbiro redu remutemo rinoti zvinhu izvozvo zvinoitwa pajekerere saka vanhu veruzhinji vane vachida kuuya vachizvionera vachizvinzwira zvinenge zvichiitika saka nechirwere chiriko ichi chedzihwa mupengo hazvigoneki kuti vanhu vakawanda vaite uye zvinoisa vanhu vakawanda panjodzi saka maonero edu tinoona sekuti danho rakonzerwa nezviri kuitika munyika ndo zviripo chatinongokurudzira ndechekuti kana nyaya dzecovid-19 dzangotisunungukei zvoitwa pajekerere vanhu vese vachiona
hazvisi zvinhu zvinogona here kunge zvichiitwa padandemutande inganzi virtual tichiona kuti mazuva ano zvinhu zvakawanda zvaakungokwanisa kuitwa pamadandemutande
zvaigona kuitika chandisingazivi ndechekuti vane urongwa hwakaita sei hwekuti zvigone kuitika pasina matambudziko izvozvo ndo zvakatonaka because hazvimisi kufamba kwebasa dambudziko iroro rekuti zvinhu zviitwe padandemutande inyaya yatakatosumudzirawo tichiendesa kuJudicial Service Commission kuti iko zvino mukatarisa matare edzimhosva akavhara mazhinji kurungoitwa nyaya dzechibatiriso dzebheyu nenyaya dzinenge dzichida kunzwikwa nechimpi chimpi dzimwe dzese hapana chiri kuitika chazvinoreva ndechekuti mutemo wamira justice inenge yamira asi dziripo nzira dzinoita kuti zvinhu zvakadai izvi zvikwanise kuitika pasina kana dambudziko so Judicial Service Commission chatinongoikurudzira ndechekuti paurongwa hwairi kuita next time vashandise nzira idzodzo dzekushandisa padandemutande kunana South Africa vari kungozviita nyaya dzinototongwa padandemutande isu tichitozoona tiripo kuno majaji vakagara mumwe nemwari kwake pasina dambudziko saka chatinongokurudzira ndechekuti vafambirane nenguva ndozviri kudikwa nenguva yacho
iko kuendeswa mberi kweurongwa ihwohwu kune zvakungakanganiswa here tichitarisa nyaya dzematare
tagara titori nedambudziko rekuti vatongi vematare edzimhosva dzepamusoro vashoma tichitarisa nyaya dzinoendeswa kumatare anodikwa kuti uwandu hwavo huwedzero saka danho ranga tichiona neJudicial Service Commission irori rekubvunzurudza vanhu kuti vatore vamwe vanhu vapfumbamwe sekunzwisisa kwandinoita kuti vapinde mudare repamusoro idanho ranga rakanaka but tinoreva kuti kungononoka kugadzirisa dambudziko zviripo rekushomeka kwevatongi
ava vanga vari mutungamiri wesangano relaw society of zimbabwe vawellington magaya vari parunare muHarare ne Studio 7. Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistical Agency Zimstat gore rapfuura inoratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu munyika vakararama muurombo hwakanyanya nekuda kwedenda reCOVID-19 pamwe negoho rakanga risina kumira zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ngororo iyi yakaitwa neZimstat ichibatsirwa neWorld Bank neUNICEF yeRapid Poverty Income Consumption and Expenditure Survey inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kurarama upenyu hunosiririsa munyika nekuti upfumi hwakadzikira zvichikonzerwa nedenda reCOVID-19. Nyika yakavharwa pakatanga denda iri, vanhu vakarasikirwa nemabasa, mitengo yezvinhu ikakwira zvakanyanya uye gowo rakanga risina kumira zvakanaka. Zimstat inoti denda iri riri kuramba richivhiringa mararamiro everuzhinji sezvo riri kuramba richipararira nenyika kusanganisira kumaruwa. Ongororo iyi inotiwo kunyange hazvo uwandu hwevanhu vane mabasa hwakakwira kubva pazvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana gore rino hausati hwasvika pahwaiveri denda iri risati ratanga, izvo zviri kuwedzera urombo munyika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kutambura munyika vakawanda kudarika zviri kutaurwa neZimstat.
Zimstat hainyepi kana ichitaura iyo kuti ruzhinji rweZimbabwe vari kurarama vari munhamo inotyisa. Ikwe zvinezvi ndingati vakawanda vari mumataundi vaakutiza mutaundi vaakutsvaga kwokuenda kunogara kumusha. Netariro yekuti kana vachinge vari kumusha kuye kweupenyu hungangoreruka nokuti zvakawanda zvinoda kubhadharwa hazviwanikwe kumusha semvura. Huni munozongoenda kunotema uko nezvimwe zvakadaro, upenyu hwedu hwaakutosiririsa semazimbabwean.
Bati chinotsamwisa ndechekuti izvi zviri kuitika apo paine nyaya dzekuti pane vamwe muhurumende vari kutenga motikari dzinodhura zvakanyanya uye pane vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava kuda kuvachitagwire veSekunda Holdings avo vanonzi nesangano reThe Century vari kuita uori hunotyisa vachishandisa vakuru vakuru muhurumende.
Asi tichitarira kukwangwaya kuri kuita mazimbabweans akawanda, mubvunzo mukuru wawe kuti ko mari yacho iri kumbowanikwa kupi kuri kuita kuti vanhu vakwanisa kuparadza mari shuwa shuwa nguva ino yekuti tingadai tichitsvaga chikafu tichitsvaga majekiseni tichitsvaga zvinhu zvokuraramisa nazvo. Saka nguva yatiri kurarama nayo iko zvine zvavamangudya inguva yakaomarara zvi.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vacharamba vachitambura sezvo nyika iri kuramba yakavharwa nekuda kweCOVID-19.
Tiri kuona vanhu vakawanda, makambani akawanda ari kutoti vese vanhu vaiva vangwari mapart-time workers kana macasual workers nenyaya yekuda kuredusa manumbers pamapremisi avo vari kutoti vamwe vanhu chiregai kuya kubasa. Saka uri kutoona kuti vanhu vakawanda vari kutoregedzeswa mabasa kunyanya vangari macasual vacho vangwari mudambudziko ngeti vari kutopinda mudeeper poverty nekuti mabasa ari kupera. And at the same time wakada kuti uende kuinforma kwacho hakuna chekunyatsoita chinobatisa mari kozvino.
Zvimwewo zvikuru zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvakati zvinoda kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 uyewo zvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana zvainge zvisina chikafu chakakwana. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti COVID-19 iri kutadzisa vana kuenda kuzvikoro ichiti apo zvikoro zvakavharwa zvikamu makumi mana kubva muzana zvevana vechikoro ndizvo chete zviri kukwanisa kudzidza pamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatanhatu vakasungwa muMadagascar kusanganisira chizvarwa chimwe chete chisiri chemunyika iyi vachipomerwa mhosva yekuronga kuuraya mutungamiri weMadagascar. Izvo zvakaziviswa neZuro nemuchuchisi mukuru wehurumende. China iri kuramba chikumbiro cheWorld Health Organization chekuti matangiro akaita chirwere cheCOVID-19 munyika iyi aferefetwe kechipiri. Mutevedzeri wegurukota rezveutano muChina, Va Zeng Yingqin, Waka uzawa toriwe naune zuro mu Beijing kuti vari kushamiswa zvikuru nechikumbiro che World Health Organization chekuda kupenengura zvakare nzvimbo dzinogadzirwa mishonga muguta reWuhan iro rakatanga kuita chirwere ichi muna 2019. Mamwe makambani anonza achabhadhara mari dzemaallowance echirwere cheCOVID-19 kuvashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi izvo zviri kushorwa nemasangano anomirira vashandi. Thomas Chiripasi anotipanyaya iye.
Zvinonzi mamwe makambani akaita sekambani yehurumende yeTelone haachadi kubhadhara vashandi vavo mari dzemaallowance kune vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Tsamba yanyorwa vashandi veTelone naCorporate Services Director wekambani iyi vaHopo Zinyawu inoti vashandi vese vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 havasi kuzopiwa maallowance avo kubva izvozvo zvichienda mberi. VaZinyawu vatiwo vashandi vose vekambani yavo vasina kubayiwa nhomba idzi havachabvumidzwa kuya kubasa kutanga izvozvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda kubva kuna vaZinyawu. Asi umwe mushandi weTelone anoshandira muno muHarare uyo ada kungozivikanwa nedzere kuti mudimu ati chirikonzera kuti asabayiwe inyaya yekuti nhomba idzi hadzisi kuwanikwa nyore muzvipatara sezvo achiti ane mazuva akati kuti achinomira mumitsetse yekubayiwa asi nhomba idzi dzichipera asati abayiwa. Vamudimu vatiwo vari kutoda kutanga vatsanangurirwa nevachazovabaya nhomba kuti nhomba dziri kubayiwa vanhu idzi hadzizovakanganisa utano hwavo here mune ramangwana vasati vabayiwa.
Aini kubayiwa ndisinyatsogutsikana nako nekuti hapana chokwadi icho kuti kana wabayiwe iwewe zvichafamba sei 2-3 years kubva nhasi nekuti jekiseni racho tisinyatsoritzwisisa.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati kunyange hazvo sangano ravo riri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba harisi kufara neuwandu hwemakambani avanoti ave kushungurudza vashandi nepamusana pekuti havana kubayiwa nhomba dzeCOVID-19.
Tazviona kuti makambani mazhinji ari kunyorera vashandi echimanikidza kuti vashandi vose vabayiwe kudzivirira chirwere. Isu seboka rinomirira vashandi hatipokani zvakanyanya nana mazvikokota ezveutano vari kuti vanhu ngavabayiwe, asi hatitendere kuti vanhu vamanikidzwe nekumbunyikidzwa nokuti bumbiro remutemo wedu reconstitution yenyika haitenderi izvozvo. Uyezve Labor Act yedu yatinoshandisa mumakambani, mutemo wenyika yose hautenderezve kuti vanhu vasarudzwe pamusoro pemafungiro avo pamusoro pechinhu chakaita sekubayiwa.
VaMutasa vati vachakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva vachiti zviri kuitwa izvi hazvisi pamurau.
Tinonzwisisa kuti kunyange nemamwe mabazi ehurumende kune vamwe vatangawo izvozvo, saka isu tichatora danho rokuenda kumatare kuti tidzivise chinhu ichi nokuti chinokonzera kuti vanhu vasarudzwe mumakambani vasina kubayiwa vachibatwa neseri kweruoko vachizvidzwa navamwe vashandi kana navanoshandira. Takazviona panguva yechirwere cheshura matongo cheHIV and AIDS hazvina kubatsira kumanikidza vanhu, hazvina kubatsira kusarura vanhu, hazvina kubatsira kumbunyikidza vanhu. Chakabatsira kudzidzisa vanhu nokuti vanhu vazive chakanakira kuti vapurinde pachirongwa chekurapwa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima kuti nzwe divi rebazi ravo panyaya iyi, asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko uye varivo mutauriri wecabinet task force on COVID-19 amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yakatora danho rekuti nzvimbo dzinoshandirwa dzose dzinge dziine vanhu vashoma senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Panyaya yekurambidzwa kuenda kubasa kwevashandi vasina kubayiwa nhomba nekunyimwa mari dzemaallowance kwevasina kubayiwa nhomba idzi, amai Mutsvangwa vati nyaya iyi inotoda kugarirwa pasi.
Regai ndizi, kune marepresentatives emakambanis anoshanda pamwe chete patripartite negotiations, kune vanonzi maemployers nemaemployees, poita government. Saka izvozvo zvichemo zviri kuitika kumakambani izvozvo ngazviendeswe through even kuministry yekulabor and zvimwe ngazvienda through the ministry of industry zvotariswa sekuuya kwazviri kuita kuti zviri kufamba sei.
Hurumende iri kuramba ichikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba senzira yekuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7, Tibate na 7 PM, Pamasaisa Anoti, 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz, pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa ogonzwa Studio 7 na 6 AM, Muvuro kushika chishanu, Pamasaisa Anoti, 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz, pa shortwave.
Mabhangi akawanda munyika anosanganisira Stanbic aisa chiziviso padande mutande nemumbo zvanhare dzevanhu chekuti vangwarire kutambira mari yebepa yekusouth Africa sezvo iri kufungidzirwa kuti mari iyi yakabiwa mumhirizhonga yakaitika munyika iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mabhangi aya anoti mari iyi inogona kunge yakabiwa muSouth Africa munguva yemhirizhonga iyo yakasiya zvitoro, mafactory nemaATM zvaparadzwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati zviri kuitwa nemabhengi zvakanaka chose sezvo zvichidzivirira kuti mari dzinenge dzabiwa kuti dzisapinde muurongwa huri pamutemo wekufambiswa kwemari.
Zviri kuitwa nemabhanga izvi zviri maringe nenyaya dzeanti-money laundering. Kuona kuti mari dzinenge dzabiwa kana mari dzinenge uya through the corruption hadzipindi muformal financial system kana muformal economy. Iwe mabhanga vachitaura kuti mari idzi havasi kuzodzigashira.
Vachitambara vati kushandisa mari idzi kunounza matambudziko kuvanhu vanenge vachidzishandisa sezvo vachikwanisa kusungwa.
But hadzikwanisi kunge dzichizoshandiswa formally kana dziri kutoshandiswa dzine dzichishandiswa informally. But unzwa matambudziko kuna vanhu vanenge vachishandisa mari idzi uye vanogona kubatwa vaine mari under iyo maregulations yekudhila nenyaya dzemoney laundering.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhangi uye vari nhengo yezanupf vagilbert Muponda vatiwo mari iyi yakaita zvekutorwa nechisimba mumichini nekudaro inobva yaiswa ingi inopa rupau rwekuti mari iyi yabiwa.
Nyaya yemari yeSouth Africa maranzi ari kunetsa inyaya yekuti pane mari dzakatorwa pakaita looting maATM machine akapwanywa vanhu vakatora mari idzozvo zvisiri pamutemo. Mushini weATM une protection yaunayo kuti kana ukaita zvekupfanywa unobva wadira inki unobva yamaka mari yacho yese inenge yanga iri mumashini imomo. Inki iyoyo inenge yakureva kuti mari iyo yaitwa kunge yapiwa manumber plate. Udoko i serial number inenge yane another way to identify such that mari iyoyo haikwanisi kushanda. Iwe ukanga wabata mari iyoyo unofanira kutoona kuti akupa mari iyo ndiani woiramba.
Vamuponda vati vemabhizinisi nevanotakura vanhu vanofanirwa kupiwa chenjedzo kuti vasarasikirwe nemari yavo kana vakaitambira.
Saka zvekunzi mari iyi yatanga kutenderera Bedbridge nekublawayo imari iyo inotoratidza kuti mari iyoyo muSouth Africa haisitokwanisa kutoshanda ndosaka yakurumidza kunge yatowanikwa ichiwanikwa kuBedbridge nekublawayo. Saka vanhu vanofanira kunge vachichenjedzwa mari iyoyo ngaisatambirwa nokuti wakaitambira unoluza value yemari yacho iyoyo. Hapana kwaunotokwanisa kuzoisa iwe nokuti mari ukaipiwa ichada kuitengesa kune umwe munhu inenge ichitirashandi mari iyo. Saka chinhu chakakosha chaitwa nemabhengi uyezve vanhu vakaita semasupermarkets nematransporters neinformal markets inofanira kutopiwa notice iyoyo nechenjedzo iyoyo.
Mari yepepa yemaranzi iyi inonzi iri kuwanikwa zvakanyanya kunzvimbo dzakaita seBedbridge neBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zemitambo. Makundano e-2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati Zimbabwe ine vatambi vashanu chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma nyuku nyuku emazwa ese anga sipo pavurwa makwikwi aya mushure mekunge kwatenderwa vanhu choro chimwe chete chete munandare nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 makore apfuura veruzhinji vaitenderwa kupinda panoparurwa makundano aya vachiona vatambi venyika dzakasiyana siyana vachitenderera munhandare vakasimudza mireza yenyika dzavo vekune dzimwe nyika vaitenderwawo kupinda kuona kuvhurwa kwemakundano aya asi nemhaka yeCOVID-19 iyi hakusi kutenderwa vashanyi kunze kwevashoma shoma vakatenderwa neve IOC. Moto wini Donata Katai ndiye atungamira vatambi veZimbabwe akatakura mureza wenyika paparwa makwikwi aya uyezve ndiye mutambi weZimbabwe wekutanga kupinda munhandare apo ari kukwikwidza mangwana. Vamwe vatambi vari kumirira Zimbabwe kumakundano aya ndi Peter Pascal Gilpin weRowing, Scott Vincent weGolf, Ngoni Makusha wekumhanya pamwe na Peter Wetzler weRowing zvekare. Vatambi ava vari kuperekedzwa nevatungamiri gumi nevatatu kusanganisira vana vemuhurumende. Murairidzi wemutambo webasketball vaEdmund Tetwa vanoti hazvifadzi kutakura veruzhinji vezvematongerwo enyika kuchisiwa vatambi vacho.
Vanoita zvematongerwo enyika vafanira kutowanika vachiwanika vachipindira nyaya zvemutambo kana kutravhela nawo. Ipapo pacho tinogona takatosiya vamwe vanhu tichitakura vanhu vari 15.
Nhengo yeparamende yedunhu reNorton vaThemba Muliswa vakataurira Studio 7 kuti mari yashandiswa kutakura vatungamiri yaifanira kuiswa mukusimudzira mitambo mune vechidiki. Aka kave kegumi nerimwe chete Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano epasi rese aya kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Zimbabwe ine menduru sere nomwe dzacho kubva kuna muzvare Kesti Coventry avo vave gurukota rezvemitambo minyika. Imwe menduru yegoridhe yakatorwa nechikwata chehoki chevanhukadzi muna 1980. Pakapesira kuitwa makundano aya muna 2016 vatambi vemuZimbabwe vakadzoka vasina chavakabata. Makundano emaOlympic Games aya ari kupera musi wa8 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Bache live talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu makumi matanhatu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati. Zimbabwe iine vatambi vashanu chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.